iseyinini bakutuma ayidelegation yethu itende papo United States Foreign Mission yonazo izakanyathe zinizinoba kuitiwa kuti imaksidenti akadaro azirize kana vachinge vanoita investigation iyoyo vanozoya nemarecommendations acho kwandiri sapuresidenti zento tochizoudzai sepresi tochiudzawo ministry of mine neother relevant authorities kuti vaive vakompide marecommendations ake kawi
saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo
takuvatumira mutewednesday vanga vachifanira kuenda mutemonday but nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo zvezvino tuma safety officer nalegal officer nanational organizer so delegation ichaenda ikoko yakamirira executive nezvikatuma safety officer ari yedza zvelegal side haakwanisi kuzvibata sakuda kuti vaende vese neorganizing noorganizing zo inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunyikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugosi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndozvo anenge achitarisa safety officer anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer weipapo aripo here ko vane mablasting license vacho vakati vanhu pindai vakanga vaonei chitwe chachisina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarisa
pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu
vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu